vamanyenyeni avo vakapinda pachigaro cheumeya mushure mekuvhoterwa neMDCT vanoti uwandu hwevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa uri kuramba uchikwira sezvo munyika musina mabasa.
Uwandu uri kuwedzera. Kana pasina chekuita, mhuri dzirarame, vachangoramba vachiuya muguta. Vari kutsvaga mari, vari kutsvaga kurarama. Havatsvaga mari zhinji, vamwe vacho vanoswerera less than $10 pazuva. Ndiyo anenge ari kutengesa, pamwe ndidzo profit yake $2. $2 anokwanisa kutenga chingwa nekudzoka futi mangwana.
Vamanyenyeni avo vari kusiya basa panopera temu yavo vanotiwo kana nyika isina kugadziriswa uye upfumi husina kuvandudzwa vanotengesa mumigwagwa vacharamba varimo. Vanotiwo vazhinji vava havatodiwo kuswera mumigwagwa vachitsva nezuva.
Nyaya yemavendors haisi nyaya yekanzuru, inyaya yeguta. Haisi nyaya yeguta, inyaya yenyika. Kati nyaya yenyika totaura nyaya yeikonomi. Vashoma vangade kuswera muzuva vachitengesa madomasi. Vaine mukana wokunoshanda mufactory, vaine mukana wokunoshanda muofisi. Nyaya yemavhenda inyaya yekuoma kwakaita nyika. Ngatigadzirei nyika, ngatigadzirei nyika, ngative nepolitics dzinoita kuti ikonomi ishande. Kana ikonomi yashanda, makambani anovhura vanoenda kumabasa, vobva mumigwagwa mari kutengesa madomasi nemazai nekugocha chibage.
Izvi zvinotsigirwawo nemukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe, vaPhilip Pasirai, avo vanotiwo kuwanda kuri kuramba kuchiita vanotengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nenyaya yeurombo. Vapasirai vanotiwo nyika inofanirwa kuona kuti yaisa urongwa hwakati tsvikiti hwekusimudzira varombo pamwe nekupedza uori munyika.
Urombo hungangopedza chete kana tikangatichiti mitemo yedu mapolicies yedu tinoaita ari propua tichigadzirisa kuona kuti even hupfumi hwatiinawo senyika tahushandisa chaizvo chaizvo, tobvisawo huori uori hunowira neni kuti huori hwatekeshera hwapfunya chizero munyika muno kumakanzuru kugovernment.
Kanzuru yeHarare semamwe makanzuru munyika yakamboedza kushandisa mapurisa ekanzuru, mapurisa ezeta rapi pamwe nemauto kubvisa vanhu vanotengesera mumigwagwa asi hazvina kubatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.